Ochati chakaronga apa ndechekuti titutsi mvura yatati pavanhu kututsira ne 75 million liters. Apa zviri kubva pamaringe mabasa atinenge tichiita pamoto njefu. Zvakare zviri kubva mukugadzira kwatakaita mapambu. Kwatiri kuita mapambu anosupply mvura inobva kudhawenda yotemba. Saka pane mafilters edu ne clarifier number 9 ranga rakafa ratiri kugadzira kuti tinge taedhera ma75 million liters emvura pamusoro peyatanga tichipamba tichiendesa kuvanhu. Saka zvinhu zvatiri kuita nemhaka yekuti zvirwere zviri kuda kudherera guta, tinokwanisa kuti tikasupply mvura, zvinhu zvedu zvinotiitira zvakanaka tikatutsira.
Zvichapedza nhamo yemvura here muguta?
Sekutaura kwandagara ndichiita, hazvirevi hazvo kuti matambudziko anobva apera. Zvinongoreva izvo kuti tinenge tichikamura dambudziko. Asi kupera kwedambudziko remuHarare kugadziriswa kwekunji nemusani gemu anova madhamu anofanira kuvakwa nehurumende panguva shomanana kuti tinge tichirerutsa dambudziko rakasangana nevagari. Tidzokere paya pataive kuma1970s nokuti unowana mvura ichibuda patepi nguva dzose paunenge wafunga kuvhura tepi iyo.
Tikatarisa kuti 75 million gallons pazuva, munofunga kuti mungazvikwanisa?
Isusu tagara tinotopomba yakawanda kudarika izvozvo. 75 million is just 75 megaliters. Saka pari zvino izvi tiri kupomba mvura inosvika kuma 500-600 megaliters. This is 600 million liters. Saka hatishishikane pakadaro, hatikundikane. Zvinongoreva izvo kuti pamusoro peyatanga tichipomba tatutsira 75 million liters pamusoro, which is 75 megaliters. Saka hatina problem nazvo izvo. Ndo basa redu, ndo zvatakasarudza, ndo zvatakapikira kuti tinge tichiita. Tinotofara chaizvo kuti kana tinge tichiedhera mvura iyoyo, vagari vedu vamwe dzimwe nzvimbo dzavangasikawane mvura vanotanga kuiwana. Pamusoro peizvozvo ndine urongwa kuvhizita kuenda kumabvuku munguva shomanana this week yekunoona paipi yatanga tichiisa itsva inobva paspy yatingati paspy letomba kuenda ikoko kuti vanhu vedu vawane mvura. Saka iyoyo 75 megaliters iyoyo yamuta nezvayo inotibatsira zvikuru pakuti dzimwe nzvimbo dzadzisikawane mvura dzinotangawo kuwana mvura.
Ko, kana tikatarisa kumishonga yekuchenesa mvura nepombi dzakatsemuka, munoona sekuti mungakwanisa here?
Pari zvino izvi ndikushanda zvakanyanyisa takatarisa ndichibatsirwa nemamwe macouncillors kuti tinge tichigadzirisa dambudziko iri. Nezuro ndofunga makazvinzwa kana kuti hamuna kuti ndakasangana nevakuru veLiquid neEconet ndikavakumbira zvimwe zvandakakumbira. Ivo vane zvimwe zvavanga vauyawo kuofisi kuzotionera. Takawirirana number 1 kuti vachatibatsira kuti tinge tichichera mapaipi emvura nesuwa ari pasi senharaunda inonzi Budiriro neGlenville. Izvi tiri kuzviitira kuti mvura inge ichisvika kuvanhu yakachena uye tibvise nyaya yezvirwere zvangodai kutekeshera munharaunda idzodzo. Saka veLiquid vakatibatsira vakativimbisa ende tikawirirana kuti vachange vachiita basa iroro mubudiriro neGlenville yose.